Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, zvita 5/2024. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera mubatanidzwa weCommonwealth. Vamwe vagari vekwaMutoko vari kuita mushandira pamwe wekugadzira chikafu chezvipfuwo zvavo vachishandisa michero yemusango. Vakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica waDonald Trump vanokumbira dare redunhu reGeorgia kuti rirarise mhosva yavari kupomerwa yekuda kupidigura hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere pamwe nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera zvakare mubatanidzwa weCommonwealth. Izvi zvinotadzisa Zimbabwe kudzoserwa mugungano iri umo mayakabuda mugore ra2003 mushure mekunge yambomiswa kuve nhengo muna 2002 nenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu. Kunyanga hazvo munyori mukuru weCommonwealth amai Patricia Scotland vakakurudzira kuti Zimbabwe idzoserwe mugungano renyika 56 iri, Britain yati Zimbabwe haisati yazadzisa zvayakakurudzirwa kuti iite nechikwata cheCommonwealth chaiongorora sarudzo dzemuZimbabwe gore rapera. Britain yakurudzira kuti kuitwe imwe zvoongororo gore rinouya ra2025 yekuona kuti Zimbabwe yave papi nekugadzirisa zvinhu munyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata gurukotaro zvekuburiswa kwemashoko vaJenfan Muswere pamwe negurukotaro zvekudyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Emon Murwira. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Sharamba vakamboudza zvavo Studio 7 kuti Zimbabwe yagara haina shungu yakanyanya yekudzokera mugungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza.
Maonero ari kuita Britain ndoo maonero andagara ndichiita. Nekuda kwekuti tikazvitarisisa hapana chambonyanya kuchinja muZimbabwe panyaya dzakamboita kuti ibudiswe mugungano reCommonwealth. Saka isu patakatonzwa setarieti yeCommonwealth ichitaura kuti iri kuda kubatsiridza kuti Zimbabwe idzoke, ndaitoshaya kuti chii chavanga vaona, nekuti nyaya dzezvematongerwo enyika hadzisati dzagadzikana. Ukatarisa sarudzo dzakapfuura pane mutauro pamusoro padzo, tikatarisa nyaya dzekungosungwa-sungwa kwevanhu vangava vatungamiri vemapata anopikisa nevatsigiri zvese pamwe chete nevaya vano vemasango anakazvimiririra yatingati civil society, vanhu vari kungosungwa, vanhu vari kungoshungurudzwa. Saka hapana chambonyanya kuchinja chingaita kuti pafungwe kuti Zimbabwe ingadzoke neCommonwealth. Saka ipapo ndowirirana nemuonero weBritain.
Saka zvaitaurwa nana mai Patricia Scotland izvo vachiita sokunonzi Zimbabwe yave parinani vaizvitora kupi?
Mamirira akaita zvematongerwo enyika muZimbabwe asininga anogona kuita kuti arikuona ari kure asanyasoona kuti zvinhu zvakamira sei nekuti picha inopuwa nevari kutonga ndeyekuti zvinhu zvimire zvakanaka hapana matambudziko saka anenge asina kunyasoongorora uye asina vanenge vari mukati vanonyasomupa zviri kunyasoitika chaizvo chaizvo anogona kufunga kuti hapana zveshokwadi pane zvachinja pamafambisirwo ezvinhu muzimbabwe asi chokwadi chai chaicho ndicho chabuda pakutaura kwebritain kuti ayo hapana zvachinja
zvino zvavari kuti vari kukurudzira kuti kuitwezve dzimwe tsvakurudzo mugore rinouya kuti zvinhu zvinenge zvamira papi munoona kunge pane zvinenge zvachinja here
aiwo hapana chinei chinombochinja nekuti mbada haichinji mavara ayo chaita kuti ZANU-PF irambe iri masimba kusvika pari nhasi inyaya yekushandisa hatingati matactics iwayo asi ari kunze anofanira kushandurwa saka ZANU-PF ikasashandisa mhirizhonga aina maelections ainohwina ZANU-PF ikasashandisa kusunga vanhu zvisiri pamutemo hapana sarudzo dzavanohwina ZANU-PF ikasatoita izvozvo zvairi kuita inobuda musimba akanti inoruza simba saka ZANU-PF haisi kuzomborega zvairi kuita saka ini maonero andinoita ndeyekuti hapana chinochinja
vanga vari nyanzvi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paswana University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vari parunhare kupolokwane kusouth africa naIvan Zisininga westudio 7 vamwe vagari vekwamutoko vari kuita mushandira pamwe pakugadzira chikafu chezvipfuwo zvavo vachishandisa michero yemusango inosanganisira masekesa uye zvinosara pakugadzirwa kwemafuta ekubikisa mushandira pamwe wenyahunure Bushmill Production Cooperative uri kuwana rutsigiro kubva kumuzinda weamerica muzimbabwe Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera
mumwe wevarimi vakaumba mushandira pamwe uyu vaFelix Pawandiwa vanoti mushandira pamwe wavo uri kubatsira vanhu vanopfuura zviuru zvitatu vanowana zvekudya zvemombe dzavo vaPawandiwa vanoti mukugadzira chikafu chemombe ichi vanosanganisa michero yemusango yakasiyana-siyana inosanganisira masekesa muchukutu mangara zvinosara pakugadzirwa kwemafuta ekubikisa nemimwewo michero
vanhu vanodarika vanouya nemombe dzauka inhau yekuti taifanira kunge tichida double the figure or times five but nenhau yekuti Bushmill yacho iriko gore rino yakaita shoko kuna kunyatsonaya sakamai saka zvinoafekta zvakari production
imwe nhengo yenyahunure Bushmill Production Cooperative amai Patricia Gwashavanhu vanoti kuburikidza nechirongwa chekugadzira chikafu chezvipfuwo zvaashandirwa upenyu hwavo sezvo vave kukwanisa kuendesa vana vavo kuchikoro
nokuti takuona mari dzokuendesa vana kuchikoro zvange pandiri hangu vana vangu vazhinji vanakazvara kumashoroko ndisati ndaamupurezidini vesaipere padetsere bati zvinezvi nokutenda mwari kuti ndiri mwana ari kunyorawo gore rino kutiende kusekondari zvaasati vangoitika kumashoroko nokuti izvi zvaa
nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwezvipfuwo vawisdom gunzvenzve vanoti chikafu chezvipfuwo chinogadzirwa nemiti yemusango chine utano hwakanaka asi vagunzvenzve vari kukurudzira varimi kuti michero yemusango iyi inoda kunyatsosanganiswa zvakanaka uye kuikuya iri pamwe chete kuitira kuti zvive nyore kuzvipfuwo pazvinenge zvave kudya chikafu ichi
monkey bread just like maybe the acacia pods we can be talking about 12-15%
kana tichitaura nezvemasekeza tiri kutaura nezvemuchero unopa utano kuchikafu chezvipfuwo ungasvika pakati pechikamu chegumi nembiri uye negumi neshanu kana kuti 12-15% crude protein asi izvi zvinoda kusanganiswa nechibage kana nesora kana zvimwewo zvazvo
saga rimwe chete rechikafu chezvipfuwo rinorema makirogiramu makumi mashanu rinotengeswa nemadhora manomwe ekuamerica mumiriri weamerica muzimbabwe amai Pamela Tremont vanoti vari kufara zvikuru nekuponeswa kuri kuitwa zvipfuwo nechikafu chiri kugadzirwa nemushandira pamwe uri kutsigirwa nemuzinda weamerica muzimbabwe
and so as we went out to the community to see the results of the project, we saw that
patakaenda kunyahunure takaona kuti zvipfuyo zviri kuponeswa panzara iriko gore rino kuburikidza nekugadzira chikafu chepamusoro ichi. Uyu ndemumwe mucherechedzo wevana veZimbabwe vari kuita mabhinda uko ekugadzirisa matambudziko munharaunda mavo vachishandisa zvinhu zvidoko kuburikidza nerubatsiro runobva kumuzinda weAmerica muzimbabwe.
Muzinda weAmerica wakabatsirawo chikwata ichi nemishini yekugaya chikafu chezvipfuwo nekuisawo magetsi esola. Muzinda weAmerica wakabatsirawo zvekare nemushini wekugadzira mafuta ekubikisa. Gurukota rezvekurima vaEnchias Masuka vanoti hurumende iri kuita zvese zvainogona senzira yekuwanisa zvipfuwo chikafu. Vanotiwo kusvika muna gumi guru gore rino hurumende yaponesa mombe zviuru zana kana kuti 100,000 kubva munzara.
We have also mobilized this government 15,000 metric tons of silage.
Takatsvaga nekuunganidza chikafu chemombe chinosvika matani zviuru gumi nezvishanu icho chakaendeswa nemarori kumamisha kunoponesa mombe. Takadzidzisawo vanhu vekumaruwa kugona kugadzira chikafu chezvipfuwo.
VaMasuka vanoti mombe mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu munyika yose dziri panjodzi yenzara. Kumatunhu ekumatebenere and south varimisi vakazivisawo kuti mombe dzinosvika zviuru gumi dzakafa kubva patanga nzara gore rino. Asi vaMasuka vanoti mombe zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4500 chete ndidzo dzakafa kubva patanga nzara kusvika mumwedzi wagumi guru gore rino. Sangano reDrought Action Committee rakaburitsawo gwaro rinoti mombe mazana mapfumbamwe dziri kufa pasvondo rega rega kumatunhu ekumatebelen south. Asi varimi vakawanda vari kutarisira kuti dambudziko rechikafu richapera sezvo mvura yava kunaya munzvimbo dzakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 kwaMutoko, ndini Costa Nkomo.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont nhasi vakumikidza dura repadande mutande rekuchengetera mashoko ari pamusoro pezvinhu zvechinyakare zviri munzvimbo dzinochengetedzwa zvechinyakare kana kuti mamuseum kuburikidza nehomwe yemumiriri weAmerica yeAmbassador Fund for Cultural Preservation. Muna 2020 homwe iyi yakapa mari inoita zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica National Museums and Monuments for the Zimbabwe Museum of Science kuti iumbe dura repadande mutande senzira yekuchengetedza nayo zviuru zvezvinhu zvezvinyakare zviri mumamuseum yemunyika yose. Chiziviso chakakosha. Vateereri, mave kukwanisa kunzwa nhau dzedu paVOA WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel iyi, endai pa WhatsApp motsvaga pakanzi status, motsvaga VOA Shona, modzvanya button rekuti mutitevere kana kuti follow. Kana muchida link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu, apo patinoisa link yekuti mukwanise kubatana nevamwe pa WhatsApp VOA Shona channel. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzekumatare Advocate Kennedy Masie vanoti vanoona chikumbiro chevakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump chekuti mhosva yavo yavari kupomerwa mudare reGeorgia Appeals Court yekuda kupidigura hurumende iraswe sechinogona kutambirwa. VaTrump vakasvitsa chikumbiro ichi kudare iri nezuro. VaMasie vanoti izvi zvinoenderana nemutemo webazi rezvemitemo muAmerica uyo unoti mutungamiri wenyika haagone kubatwa nemhosva kana ari pachigaro. VaTrump vakanga vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mugore ra2020 apo vakaramba kutambira zvakabuda musarudzo dzakaitwa muna 2019 dzavakakundwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden kunyanga hazvo ivo vari kuramba mhosva iyi. Dzimwe mhosva dzavo mbiri dzakatoraswa kare nebazi rezvemitemo mushure mekukunda kwavakaita musarudzo dzegore rino. Ngati nzwe urukuru ya etuwa na mafila simshanganya wewe Studio 7 na vama CNN zhenya iye.
Kumbire chaita na wadroma Trump tu malo ya zao. I think it's kumbire chata garaki zwa chao ya pitezo wa chitarisu wa kuti wa chao ya president next year. Kutongwa kwavo kwa garau chaneza. Saka chikumbire ichi atingati chingawe chichishamisa. Nukuti mtemo umu Amerika unotaura kuti a sitting president afaniwi kuwa achiprosekitwa.
Tichiona zvirikuitika munoona chichitambirwere chikumbiro ichi.
Andioni tisenge pangawe pane imwe nzira yokuti izvi zvichienda. But ndiona sekuti chikumbiro chacho chinogona chaitwa chikuva chakukurumidza kana chichirambo wacho vanenge vachitaura kuti iwo Donald Trump havasati vava president. Saka havakwanisi kuva vachikonsidha nyaya idzi. But tichitarisawo zvekare kuti dzimwe nyaya dzavo dzatobviswa pamatare kune dzimwe nzvimbo. Ndiona senge kuti ikoti inogona kutambira chikumbiro icho chechi vachitarisawo zvekare kuti dzimwe nyaya dzavo dzakabviswa nekuda kwokuti vakahwina maelections.
Pane zvingadzidzwawo here nenyika dzakadai seZimbabwe nedzimwe dzemuAfrica pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika izvi kuna vaDonald Trump?
Ya, hongu izi zvinongotadza kuti masystems emuAmerica, especially when it comes to mainstitutions, anoshanda. And tiri kuona kuti ivo pavakabva pachigaro, kunyange havo vanga vari one of the most powerful person in the world and muAmerica munomu, vakawanikwa vachimira pamberi pematare vachinzi vakatyora kubumbiro remutemo. And nyaya dzavo kunyanya hadzo dzakatora hadzo nguva kuti dziende pamatare. Tikuonawo zvekare kuti sezvo vadzokawo zvekare paupresident, mainstitutions aya anoprotecta atingati office of the president. Saka ndosaka takuona kuti nyaya dzavo dziri pamberi pematare dzofanira kuve zvichiibva. Izvi zvinhu zvinova zvakasimbiswa nekuti mainstitutions haatarisi kuti ari kutonga ndiani. Anotarisa kuti tradition yavo yokusimbisa yatingati democratic tenets inofamba sei. Saka izvinhu zvokwanisa kudzidzwa nedzimwe nyika kuti vanhu nange vapinda muchigaro havafanira kuva vachiinterfera nemainstitutions, anofanira kusiiwa achirega achiita basa ravo kuitira kuti nyange pakapinda ani zvake pachigaro cheupresident hazvikanganisi yatingati kusimba kwemainstitutions anoita kuti vanhu vave vachiva neconfidence muhurumende.
Tingati izvi zviri kuratidza utongi hwejechetere here imomuno muAmerica?
Ya, hongu zvinoratidza utongi hwejechetere kozi iyi mitemo yanga yagara iripo and mitemo inobvumwa nevanhu vese. Saka izvi zvinhu zvatingati zvingave zvichinzi zvinhu zvinyuwani, zvinhu zvagara zviripo and zvinhu zviri kusimbaradzawo zvekare utongi hwejechetereo.
Vanga vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzekumatare Advocate Kenneth Masie vachitaura naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yazivisa nhasi kuti yatemera zvirango makambani ekuAmerica pamwe nevanhuwo zvavo vemuAmerica nemhosva yekutengesera Taiwan zvombo. Beijing yakurudzira America kuti imise kutumira munongedzo usiwo mushure mekunge mutauriri wedare reparamende vari veRepublican Party vaMike Johnson vataura panhare nemutungamiri weTaiwan vaLai Ching-te. Israel inoti gwaro idzva rakaburitswa neAmnesty International riri kuipomera mhosva yekuponda vanhu muGaza nderemanyepo uye rinonyengedza. Israel yashoropodzawo sangano rinorwira kodzero dzevanhu iri ichiti rinonyadzisa. Amnesty International iyo iri kuLondon yaburitsa gwaro nhasi umo iri kuti Israel nemauto ayo vakatyora chibvumirano cheUnited Nations cha1948 chinoshoropodza kupondwa kwevanhu cheGenocide Convention. Apo mapato anopikisa ari munyika dziri mudunhu rekuchamhembe kweAfrica kana kuti muSadic ari kuchema kuti bato riri kutonga muZimbabwe reZANU PF riri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika, Bato rezanu PF rinoti richaramba richidzivirira mapato akaunza rusununguko munyika dziri musadiki arinoti ari kurwiswa nenyika dzekumawirira. Vachitaura nenhepfenyuro ZFM Stereo, mushandi mukuru muofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF Vafarai Marapira vakati vamwe vekumawirira vari kurwisa kwazvo kuti vaise dunhu resadiki pasi penyika dzekumawirira vachishandisa mapato anopikisa. Bato rezanu PF riri kupomerwa nemapato anopikisa ari munyika dzinoti Mozambique, South Africa, Botswana neNamibia, mhosva yekupindira musarudzo dzenyika idzi richitsigira mapato akaunza rusununguko. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu PF Dr. Masimba Mavhaza nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora. Takatanga nekubvunza Dr. Mavhaza kuti vanoti kudii nemashoko avamarapira aya.
Zanu PF yagara iri munzwa munyama yeThe West, saka vaona kuti vatadza kuivhiringa kana kuibvisa kana kuita iya yatingati regime change. So nekuda kwaizvozvo vari kuedza kubhadhara vanopikisa hurumende, vanopikisa varwi verusununguko venyika dzekumadokero, venyika dzekutsanhuru kuAfrica. Saka SMA freedom movements ari under attack kubva kumacolonizers edu ekare neshamwari dzavo. Hondo haina kupera patakawana rusununguko, vakaedza nepavanogona kuti vangatibvisa sei murusununguko. Nekuda kwaizvozvo vari kuita kuti vamwe mapato anopikisa hurumende yerusununguko yenyika dzakasiyana siyana abvise hurumende dziri pachigaro kuti vagoisa vanhu vavo mapapet. Saka vakasarudza mapapets avo aya pachadambudziko rekuti vatadza kuzungunutsa nyika yeZimbabwe neNamibia neTanzania. Saka zvavakuita iko zvino kwakuedza kupatsanusa Zimbabwe kubva kune dzimwe nyika, vakuda kugadzira zanu PF kuti ionekwe semuvengi wemamwe mapato, kuitira kuti kana mamwe mapato anopikisa dzimwe nyika apinda muhurumende anokwanisa kushandisa hurumende dzavo kubvisa zanu PF pachigaro.
Vadzokora, manzwa zvataurwa naDr. Mavhaza, hanzi pane urongwa hwekuti zanu PF inge ichikanganiswa kana kubviswa kuburikidza nemapato anopikisa muSouthern Africa, West Africa neCentral Africa.
Zanu PF musangano uri kutiza mumvuri wavo nekuti vari kuziva kuti vatadza kutonga, havasi kugona kutonga. Vanozviziva kuti vana veZimbabwe havachavada. Vanozviziva kuti mutungamiriri wavo naiyo zanu PF iri kungopinda pachigaro nenyaya dzekubirira sarudzo, nenyaya dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu, vachitinha vanhu kuenda kunovhota, vachirova vanhu, vachityisidzira vanhu kuti vanovhota, vachivavhotera ivo. Saka vanhu vari kutotya kare kuti vari kuziva kuti mangwana kana zuro iro rinoteera iro vanenge vabviswa. Asi ndonyaya kushamisika nezviri kutaurwa navamavaza kuti kune nyika dzoda kuita regime change, especially naAmerica naBritain. Asi nyika idzodzo ndo dziri kuita kuti Zimbabwe irarame. Nyika idzodzo ndo dzinoti ana Mavhaza nana Munangagwa nevanhu vavo nevamwe vese vanomhanya usiku vachinokumbira mari. Ukatarisa mari zhinji inopinda muZimbabwe, inobatsira Zimbabwe, inobva kuEurope, inobva kuUnited Kingdom, inobva kuAmerica. Vakamboedza kuita look east police, vakaenda kuRussia, vakaenda kuChina, vakadzoka musoro ikoko kweimire. Saka ngavanyarare kuita basa rekutukirira America neBritain Muscat manheru vachienda kunokumbira mari ikoko.
Dr. Mavhaza, pane munongedzo here unoratidza zvamuri kutaura zvokuti pane vari kuda kurwisa kubvisa zanu PF pachigaro, tichiona kuti ndimi munonzi muri kutopindira kwete kuti muri kudaidzwa kunyika idzodzo?
Chokutanga unofanira kuziva kuti hatingopinda munyika dzevanhu tisina kukokwa. Pane kuwirirana kuripo pakati pemapato ese akarwira rusununguko. Ini munoona pakaitwa sarudzo kuAmerica, Britain yakatumira nhengo dzinopfuura 400 dzeLabour Party kuti dzikambenere bato ravaKamala tivakazoruza havo. Kune dzimwe nyika dzinouyawo dzichikambenera mapato avanowirana nawo, zvinobvumirwa, hazviratidzwi. Saka hapana chakaipa kuti zanu PF ipinde munyika ichitsigirana nevainowirana nayo. Ati yes munenge dzoripo unoratidza kuti zviri kuitika izvo kuti munhu wese akundo akungonongedzera kuZANU-PF. Yonati pane takaturikwa, pane vari kunongedza vari mumumvuri vanofunga ndavisiko vaona asi tiri kuvaona. Zvino zviri pachena kuti vavenge vari kushandisa vanopikisa hurumende kuti vakwanise kurwisa bato reZANU-PF kuti vari tsvaga.
Vadzokora ndanzwa kuchiseka pavaishara vamavhaza pindura itinzwa.
Nhema dzacho dzazonyanyisa. Shuwa murume mukuru kuuya kuzotaurira mhuri yeZimbabwe nhema dzakadaro. Nhema dzekutanga dzatoda kugadzirisa. Vanhu vemuno muAmerica havabvumire kuti kubve kunyika vachiuya kuzokambena. Hazvibvumirwe.
Dr. Mavaza, chii chashanduka nhasi chekuti munge muchitanga kuchemwa nevanhu kuti maakupindura mune zvematongerwo enyika?
Changoshanduka ndechekuti mamwe mapato anopikisa aakubhadharwa nevapando vepfumi vasiri kufarira kuona vana kana kuti vatingati marevolutionary parties achitonga kana kuti vachiona vana veZimbabwe kana vana veAfrica vachizvitonga. Vasi ndinokuudzai kuti aiwa izvi hazviite izvi kutungana kwembudzi.
Vadzokora, zvingagadziriswa sei kuti ZANU-PF isarambe ichipindira mune zvematongerwo enyika edzimwe nyika sezvamuri kutaura izvo?
ZANU-PF haitofanirwe kuenda kunopinda kune dzimwe nyika sarudzo dzisati dzaitwa. Hazvibvumirwe. Iyo yacho haisi kukwanisa kuita sarudzo dzakatsarukana munyika mayo. Yaanzwa nekurohwa, yaanzwa nekudyiwa.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vateereri tinoti makasimba here, makasimba here, tinokoterera iti zvedu tiri pachoza pakrokostara. Zviro zviri kuitika muZimbabwe tinoona ngatei hazvisi zvokubatana, bcause mazari rataita muno muSouth Africa asiva president wedu taikumbiravo kuti nyika inake, nyika inakewo tikwanise kuitawo zviro zvinokonzerawo muZimbabwe, zvingava zvirimwa, zvingava kuitawo business. Tinoona ngatei zvinhu zvingafamba zvakanaka. Tari kwetiri kunoku hatina kumira zvakanaka kunoku.
Uku kuhurungwe, kuhurungwe east, kumashonaland west, kunzvimbo inonzi Marere. Marere vanhu vakahora kamwe chete kubva gore richitanga. Hatiri kunzwa kuti China yakati pamatana akati kwabva mari yakati. Mari yese iri kupuwa hurumende iyi nezvinhu zvese zviri kubva kunana China nauiti izvi. Vanhu vakangohora mapfunde kamwe chete kuMarere, hurungwe east, mashonaland west. Vanhu vari kutozhamba nenzara, so nzara yakatanga gore rapera. Mvura yakasana vapinda 2024 pakupinda 2025 pasina kana kumboora kana. Handizivi kuti hurumende iri kuzvifambisa sei ipapo. Ngapagadziriswe ipapo angano kana kubvisiwa MP wachi kuzona vanofana nenzara vachi munhu anogara South Africa kuona kutonha nenzara kuno kwanotungamirira kumashonaland west.
PaStudio 7 apo, PaStudio 7 muri sei ana mukoma Jonga, ana mukoma Blessing, ani ndozwa God knows best. Ndiri pano paperitoria ndokumbira kuti meseji yangu isvikewo munzeo dzaamunaka kuti agone kutaurawanawo nehurumende South Africa. Zvaakuite mapurisa kunoko zvakashata, hazvisisina kunaka. Akuite basa rekudai kwakazara maforena lese pakawandira maZimbabwe paya, apedzewo vhuri mukuku dzaanhu kana kusipreya vanhu mapepa spreya osipreya vanhu anonga varambire mumukuku waya, vapedzewo tore zvinhu zvaanhu mumafiriji, mametrosi, kapu ringawo bhiya angawo maempty ari mukuku dzavanhu, apedzo opa vanhu vemunomu, apedzo kuti torai torai murye, ngatiite madiro ajojina amapurisa emunomu achiachimbafa akuite zvichimbafa.
Studio 7 mayadiku haine mubvunzo waanajonga kandimiri. Mubvunzo wangu uri pamuri imi vatori venhau vavaiti venhau ini. Kosei muchiti idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei neStudio 7? Sei muchidaro? Nokuti kana dzisinei neStudio 7 hamufanirwi kudzitora kudziisa panhau.
Ndiva chimbambanga pakasindeka, ndoda kutaura pamusoro pavamuswere vakataura muonero wavo wakanaka chose, kuti vane mari dzavo vanochinjika mabhizinesi vakakona kuuya havo kugadzira mastadium mukati menyika yeZimbabwe vozopuwa zvishoma zvishoma vanhu vechipinda chimagiraundi macho imomo. Tinoona ngatei muonero wakanaka iwayo. Kozoya yagender violence inoitika mukati meZimbabwe haifi yakapera. Chikonzero hakuna mabasa atinoshanda.
Tinotenda vateereri tichiti musakangana wachirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yekucherechedzwa kwemazuva 16 ekurwisana nemhirizhonga yemudzimba. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera mubatanidzwa weCommonwealth. Vamwe vagari vekwaMutoko voita mushandira pamwe wekugadzira chikafu chezvipfuwo vachishandisa michero yemusango. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro semazuva ose. Ndimi wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Taboka Ncube.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhla ka-5 kuMpalakazi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Nakule kukhona lokudlala amabhrikisi bekhonona ayikho amanye amalunga waba njengobhemuda weNigeria yaba ngathi bakhalakhela ngibona ngathi mina phala sakhona i-housing office ecommonwealth namabhrikisi.
ELeZimbabwe selivinjelwe ukuthi live lilunga lenhlanganiso yeCommonwealth ngemva kokugcizelela kwele United Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kaZulu. Sihlaziya udaba lokuthi amanye amakhansila e-Triple-Stick obulawayo athi kungacothozwa uhulumende ngoba eza kwenqaba ukunikeza lelo dolobho imali yokuthuthukisa inhlelo zalo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomkhathi selukhuthaza abantu ukuthi benathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. ELeZimbabwe selivinjelwe ukuthi libe lilunga lenhlanganiso yeCommonwealth ngemva kokugcizelela kwele United Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kaZulu kuqala. Abaqoqa inhlelo zeCommonwealth bebekhuthaze ukuthi iZimbabwe yamukelwe njalo kuphiwa amalunga lenhlanganiso isikhathi sokuthi aphe imibono yawo ngalolu daba. ELeBhilithani lithi iZimbabwe ayikalandeli inkuthazo yeCommonwealth Election Observer Mission kulandela ukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Ihofisi ebona ubudlelwano be-UK lamanye amazwe ithi isikhathi sokuthi iZimbabwe ibuyele kulenhlanganiso kulandela ukukhutshwa kwayo ngomnyaka ka-2002 asikafiki, njalo ikhuthaza ukuthi udaba lolu luhlolisiswe ngomnyaka ka-2025 ukuthi kungabe sekule nguquko engenza eLeZimbabwe lamukelwe. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weZimbabwe ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sikamongameli welizwe uMnumzana George Charamba watshela iStudio 7 kusikhathana esedlileyo ukuthi eLeZimbabwe lamfutho wokubuyela kuCommonwealth. Ukuhlaziya lolu daba sixoxela ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
To ezenza ukuthi siphume kuCommonwealth ukuhlukuluzwa kwelungelo likaZulu, ama-property rights, ukuqili kukhetho, iyeziningi azikaguquki, yize zihambelana lama-sanctions yalakhulunywa ngama-American. Ikhombana nathi nxa kungatshengisi ukuthi kunesifiso sikahulumende wethu ukuthi ngiguqule izenzo zombuso, angiboni ukuthi abangavumelana nama-British ukuthi sibele Commonwealth.
Umbono weBhilithani uqakatheke kangakanani ekuthathweni kwesinqumo lesi?
Njengoba ibala lakhona lisikhulumela nje lithi British Commonwealth, kutsho ukuthi imicabango yama-British ikakathekile ngona ngathi ingxenye kufanele kube le esingathi khona i-total consensus i-resolution yakhona esamansisikhona isenze ukuthi izimbabwe ingene ibe lilunga nxa kule kukhona lokunjalo ama-british ebese khonona angikho ukuthi amanye amalunga waba njengobemuda wenigeria yaba ngaze bakhalakhele ngibona ngathi mina phala sakhona i-housing office e-commonwealth ngama-british nxa kona bengavumelani angiboni ukuthi uhulumende wethu uzangena
ezinye iindaba okukhulunywa ngazo lapha ngezigoqela ukuthi uhulumende weZimbabwe kufanele alungisise udaba lwamalungelo oluntu indaba zombuso kaZulu phakathi kokunye libona sengathi lokhu kuzalungisiswa na ukuze iZimbabwe ingene kukhumanwako
akusoze kulungisiswa ngoba siyazi ukuthi nxa kukhangelane le mthetho enika uZulu uzibuse uhulumeni wethu usuka athe do adonde imithetho eqondane lokhetho imithetho eqondane le-information uhulumeni wethu uyahugula inyawo ibona ngathi mina nxa lokho kungaguqulwanga i-commonwealth iyalibona nje njengokuthi uhulumeni ekhona ufuna nje ukuthi anciphise umbuso wakhe siyazi khathe esithi iMozambique lenamibia lakhalakhala bethu kuyongenele ukuthiza wezansi ukuthi amahungahunga la abe lokhu ebhodabhoda amazwe asigombeleni vele aze kwenze ukuthi ukuba lelungu lethu kuhluphe.
Umnumzana Rajesh Ngwenya ingcwethi ecubungulayo zombusazwe esebenza lenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions sixoxelaye ecingweni eseHarare. Isigodlo seMelika eZimbabwe simanyane logatsha lokahulumende oleNational Museums and Monuments of Zimbabwe eHarare namuhla ukuthakazelela ukuphutshisa uhlelo lwesikhwama someli waleso sigodlo unkosikazi Pamela Tremont ese Ambassadors Fund for Cultural Preservation esokulondoloza amasiko usetshenziswa inkundla zokuxhumana ebulenjini. Unkosikazi Tremont uthi uhlelo lolu luzabangela ukuthi abeZimbabwe kanye labamanye amazwe benelise ukulungisisa, ukudingisisa lokuzwisisa ngenhlelo zesintu elizweni. Ngomnyaka ka-2020 isikhwama lesi sanikeza ugatsha olubona ukulondolozwa kwamasiko imali eziyinkulungwane ezamadola angamachumi ayisikhombisa lanhlano, $75,000.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomkhathi ole Meteorological Services Department selikhuthaza uZulu ukuthi anathe amanzi amaningi njalo ahlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kuyonaliviki. Namhlanje indawo eziningi bezitshisa kakhulu njalo lokhu kukhangelelwe ukuqhubeka kuze kufike ekupheleni kuyonaliviki. Uhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezomkhathi unkosazana Nethi Malukasa.
Kulandela isaziso ngesimo sezulu esasethula kuviki ephelileyo kusukela namhlanje zinhlanu kumpalakazi kusiyafika ngomgqibelo mhla ziyisikhombisa kumpalakazi endaweni eziningi zelizwe kuzabe kungela zulu njalo kutshisa kakhulu.
Ngalesi sikhathi kutshisa kangaka uZulu engeza njani ukuze azivikele njalo abalimi bona bengenza njani ukuthi bavikele izilimo zabo ukuthi-ke labo abafuyayo labo bengavikela njani izifuyo zabo?
Siyakhuthaza abantu ukuthi banathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini ikakhulu ngezikhathi zemini. Abenelisa ukuthelezela izilimo zabo bengakwenza lokhu njalo banike izifuyo amanzi okunatha eneleyo.
Si ngabona kusivalo mahluko na kumumo womkhathi ngeviki ezayo uZulu engakhangelela ukuthi umumo uzakuba ominjani.
Ngesonto mhlazi sichiya ngalombili kumpalakazi izinga lokuthiswa lizakwehla njalo kuzaba lamayezi lomoya kuthi kwezinye indawo lifefeze.
Unkosazana Nethi Mwalukasa ingcwethi kwezomkhathi esebenza lohlangothi le-Meteorological Services Department. Sikoxelaye ecingweni eseharara. Umongameli Duma Boko osanda kungena esikhundleni kweLebotswana uthi umbuso wakhe uzagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu okulinyathelo elingaphathisa kakhulu abanye abeZimbabwe kulelo zwe ababhekane labathi luncindezelo ngenxa yokuthi abanamfanelo eqondileyo eyokuhlala lokusebenza kulelo zwe. Intelele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHavron.
Umnumzana Phenyo Budale ongumphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende omutsha abumbe zonke inhlelo zakhe landela umzila wokuhlonipha ilungelo loluntu.
The President, Advocate Duma Boko, has stated that we are going to anchor our approach to development on human rights approach.
Umongameli Boko usekhulumile ukuthi sizagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu. Konke esikwenzayo kuzabe kulandela isinqumo sethu sokuthi sihloniphe ilungelo loluntu. Umongameli Boko watsho ngaphambilini ukuthi uzanikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala lokusebenza kweBotswana uzabuyisela isithunzi sabo njalo uncedise ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe. Abanala maphepha okuhlala ngokusemthethweni elizweni babhekana labathi kuhlukunyezwa ngabomthetho ababagijimisa njalo nje bebabopha bebabuyisela ekhaya. Abanye njalo babhekane labaqhatshi abangafuni ukubabhadala iholo nje ukuvumelana kwabo ngoba besazi ukuthi iningi labeZimbabwe alilamfanelo ebapha imvumo yokuhlala kweBotswana. Umzana Sifas Chuma ungokhele kanye sezizalwane zeZimbabwe kweBotswana eZimbabwe community in Botswana uthi umbuso ohlonipha ilungelo loluntu ubalulekile kakhulu.
Kakhulu into ebikhathaza lapha ukuthi uyathola ukuthi kulabantu abasebenza bengamaphepha. Xa sofika ekupheleni kwezinyanga lapha abantu bona lawo bagcina bengaholi njalo bengalalapha bangareporta khona. Ungayemapholiseni usiyakubika ukubana kawuholanga ugcina usuvalelwe yiwona lawo mapholisi obudinga ukuthi uthole usizo. Kuwo ukuthi kulomuntu obekuqhathile engakubhadali kakusangena indawo.
Umnumzana Chuma uthi sewuqhathekile ukuthi kufezwe isithembiso sikamongameli Boko phezu kokunikeza abeZimbabwe amaphepha ngoba kungaba indlela yokuvikela isithunzi sabo kulabo abangabe befuna ukubancindezela.
Njalo kakhulu besifisa nabona laba abantu abangamaphepha bahlala khona lapha baphila khona la. Kakube lecebo lokuthi abantu labo baphiwe amaphepha. Angcono kube ngawe short time whether it's 1 year or 2 years but baphiwe amaphepha ngoba kuyasiza lelizwe ukuthi manage i-crime lokuthi nje bazi ukuthi ngubani oselizweni njalo uhlala ngaphi wenzani. That is very important. So izinto esizazama lokuzilandelela zona lezo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yelelwa amalungelo abeZimbabwe leSouth Africa, eZimbabwe community in South Africa, umzala Nqabutho Mabhena uthi baphezu kokuqoqa umhlangano lenkokheli yeBotswana ukuthi bakhulume kabanzi ngokunikeza abeZimbabwe amaphepha.
Sikhangelele ukuthi sixhumane lohulumende wakhe, sixoxisane ngalolu daba. Thina siyabe siletha lokho esakufunda eSouth Africa, indlela iSouth Africa eyanika ngayo abantu amaphepha ukuthi bahlale emthethweni.
Umzana Mabhena uthi kunikeza abantu amaphepha linyathelo eliqondile kakhuluma ukukhulunywa ukuvikela ilungelo loluntu.
Lokho kwenza ukuthi nxa abantu belamaphepha aqondileyo bengaphiwa iholo elincane ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi abaqhatshi bayaqhatsha abantu bokuza ngesizathu sokuthi bafuna ukubanika imali encane. Njalo futhi abanye abaqhatshi nxa inyanga iphela bayabophisa izisebenzi zabo ngoba bengafuni ukuthi bababhadale. Yikho ke siyakwamukela lokho kwakhulunywa ngumongameli Boko. Esicabanga ukuthi kakusoze kuphelele ekukhulumeni kuphela.
Umongameli Boko ulandela inyaweni zowaphuma ehlalweni umzana Mkhwetsi Masisi walenhliziyo yobuthakathaka kwabeZimbabwe. Masisi waphuma isikhathi ezama ukuthi kusungule uhlelo lokuthi abeZimbabwe bengene kweleBotswana besebenzisa isithupha, kodwa uhlelo lolu awusila siqiniseko sokuthi lungabona ukuphuma kwelanga ngaphansi kukahulumende omutsha. Kodwa abanye bathi lokhu kungaba ngenye yembangela yokuthi enganqobi ukhetho lwaqhutshwa mhlaka 30 Mfumfu. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 seHabron kweleBotswana.
Gesi khangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Unkosikazi Netumbo Nandi Ndaitwa owebandla elibusayo eleSwapo eNamibia, ongowakuqala owesifazana kulelo lizwe ukuthi aphathe intambo zombuso, wethule umbiko wakhe lamuhla esigodlweni eVindok, lapho athe uyananzelela ukuthi ukukhethwa kwakhe kumqoka kwabesifazana kulelo lizwe. Ngumenyezele ukuthi nguye onqobileyo izolo ukulandela ukhetho olwangeviki edluleyo, lapho abamabandla afikisayo abathi belungakhululekanga njalo abamnanzi njengomongameli okuthiwa unqobile. Abatshengiselayo eSouth Korea bebenyakazela njalo esikweleni namuhla ebusuku besola umongameli walelo lizwe uYoon Suk Yeol, yena olakho ukususwa esikhundleni ivoti ye-impeachment ingaphumelela. Lokhu kulandela isinqumo asanda ukusithatha esokwethulela ilizwe lakhe umthetho we-martial law okwesikhatshana obulethe amasotsha ahlomileyo ezitaladeni eSeoul. Ukuhlandla lethu lengxoxompikiswano namuhla sicubungela udaba obeluhlafuna ngamanye amakhansila akobulawayo emhlanganweni we-full council meeting yabo izolo, lapho abasole abanye babo ngokuthi bachothoza uhulumende enkundleni zokuxhumana ebulenjini besithi lokhu kungabangela ukuthi engabanikezi imali zokuthuthukisa inhlelo zalelo dolobho. Abakade behamba phambili ngalolu daba ngukansila Mpumelelo Moyo osekelwe ngukansila Mxolisi Mahlangu, yena othi ngowebandla le-TCCC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ngumsekeli kamgcini isihlalo weBoard ye-Rural Communities Empowerment Trust endawonye lokansila Mahlangu onguye osungula lingxoxo.
In our city council, we are a third tier of the government. And what it therefore means is even the people criticize the government, we may be able to criticize. Lape eyon akona, lape la share akona. But it can't be every day we are tweeting about government, which we are a part of. In our platform, are adequate, or which is addressed, those issues that we feel need to be addressed with government within the internal system. For example, the issue of procurement, the city council, and the general government, and the pipes, so we repair my pipes, as they are taking a mind, the volume, some cargo, and they are taking equipment, the services, motor. We have come up with our platform, we allow which we engage, immunity direct, to try and meet some of those impediments that affect the progress they can see. So, yeah, I'm not saying anything I criticize, but I'm saying as we criticize it, being at home to a family set up.
Nando utaba mnumzana Dube uthini ngamazwi ka Councilor Mahla.
Kathesi ebekhona ku Mahla iqiniso bayala besaba isandla yasendle chaba ukuthi khona khona abantu bakade sila two vocal ufena balisi kuba recola ngoba le ndo ngithe this is politics abani yo Mahla ungabathulwele kakhulu abantu bathina ke bebona ngantu ali yafanana lonke then laba phela choi one treza ukuthi let us vote for the majority there jo wayo yo kana very power secondly is the opposition politics here in Zimbabwe, like what you are saying. And the advantage is slowly but surely losing the confidence in the political system in terms of opposition politics.
nanto udaba Councillor Mahlangu Sibuzile usithi ungachothoza njani umzali uphinde ukhangelele ukuthi akunqedi.
Uyabona ubuthi uthembelani raise critical issues kodwa okunye engithandi ukuthi ungalaleli ukuthi siyabukhuluma ukuthi the benefit of hindsight noma abantu esidila la ukuthi abazi ba-ruthless ba-vindictive vele babe befuna nokuthi awuna i-opposition ukwenzela ukuthi iphume njengebandla elehlulekayo ukwenza ezinye izinto. Mina ngakhulela ekhaya abadala babefithi kwesinye isikhathi uyazenza isithupha okunye nathi njengabantu abavele beminenga ngoba ifandini vela ku-treasury i-treasury ka-minister we-finance and e-Zimbabwe it's unlike e-South Africa ukuthi kuyehlukanisa i-government le-ruling party.
Kule sandla yini sokwesaba ukuthi mhlawumbe linga-recall?
Angeke ngikhulumele abanye ama-councillor personally mina ngiyakwazi ukuthi kathesi kule interdict ye-court akuna muntu olelungelo loku-recall angizake ngizwe nemitshaba ngithekisa abantu ukuthi uzaba-recall bangakhuluma ngohulumende thina asanike imandate ngoba uthabanga u-secretary we-party ekhokhelwa ngu-president uwelsnezimowe of course kuyabe kuvele kule political guidance kule political direction ukuthi lokhu hambani liye kukhuluma linye kunje lokhu kuhulumeni kumekuwuphandle
kodwa lisebenza lapha
i-TPC libandla ebelikhokhelwa ngu-Chamisa owaresignayo wathi ibandla ibandla kalidilikanga lasala lilokhu elikhona lilama-structures wona lawo akhona ayevele e-exista ngesikhathi uba ku-Chamisa esihluka esingene ngawo futhi thina councillors esingene ngalo lelo bathi never mind about the splinter TPC kulaleyi kulo B kulo C kulo bani wasile under i-TPC thina ekhokhelwa ngu-president u-Westman Ncube esiyiye siyaziyo ukuthi i-TPC. So and I'm not ashamed ukuthi ngiphume in public ngikhuluma ukuthi thina singabakhansilas e-TPC ngoba yiwe siyiwe wona yindlela esangena ngayo.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Dube.
Ngingakutsho ngamafitane ukuthi mina ngomuzwa uMahlangu ugodlo ngayo ukuthi nalo singathi iqinga mhlawumbe izajala ikhithi kusibulawayo because siyakwazi ukuthi ilingele ukuthi yonke into i-centralized nayo okokubili ngangumlalelo ukuthi ugodlo ngayo uyasavalinani bayadominatwa kumbe singathi ibandle labezibusa liyabakhulela ngenxa yokuthi lilama-resources. Okwesibili basegcekeni ngenxa yokuthi ibandla labo bona lapho abakilo khona bebadabukana so fele ukuthi ngananzela kathe kungakhuluma ngama-TPC maybe mhlawumbe angamahlandla amathathu kube sokusiba labo blue movement ekhanya kukhanya bavoda yena bephuma leqhinga lokuthi singenza okwesinanakazane kufana kwenza ngazani kuthiwa ufile kodwa wena ukuphila kuzenzela ukuthi lawe lanxa umuntu ekukhava nasithi ubani ukhathele kathana bona abadala uchabe wachaphisa wangichaphisa la ngikho sele kwenzela ngapha uyezakuqothwa ngapha uyesaba ukuthi ebandleli ukuthi ngaba namandla ukuthi kuqothwe so sekumele ukuthi lawe uphile kuzokwanisa ipendlelena ukuthi lawe ufike ngezipho uhamba ndawone nabantu labo njengakade ngakhangele phansi ngiyakuvamanga ukuthi kube lamaphathi lamazi kodwa kathe zibe mabile kanti libabasa kulento ngakajabanga laphana nxa wamiswa but ama-court get overturned at any time bazele ukuthi hayi ubantu engikholi bayake kwazi kathathe lama-councillors angu amabili apho ngabanjwa izathu kwathiwa balamacala athize so khona kuyala lapho ngokunye kwenza ukuthi abantu bahlale ngaso bebevalile ngoba khonafana nxa kuthiwa kunabanye abangu-20 labo 18 basekuze kwazizobavukade bebethiwe so kathesi abantu bahlalele evalile ngiyamzwisisa ngayikhuluma njalo kodwa ya uqinisile kokunye naye ngumbono wakhe abalaleli babekwazi ukuthi ama-resident akobulawa namanoma-odiza achiyene sasilande batshele kuma-whatsapp groups lapho esidile ongakhona ukuthi ngasifuna ubulawayo aphile ngendlela soyenzani so bangazishawudi kuphela lapho esona khona futhi nabo balelungele ukuthi basibhonse indlela basiqoqeda amakhanda ikuthi ubulawayo aphumele nalo ngokulayo.
Lo ngukhansela Mxolisi Mahlangu okubandla le-TPC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube obexoxa ecingweni endaweni lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ebekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu emazweni atshiyeneyo agoqela eleZimbabwe babheke ngelihlo lokhozi ukuze babone ukuthi uhulumende kamongameli Donald Trump ozangena esihlalweni mhlaka 20 ngoZibandlela uzaqhubeka egqugquzela ukulondolozwa kwamalungelo abantu emhlabeni jikelele yini kumbe uzahlehla. Kulisiko leMelika ukukhuthaza uhulumende bamanye amazwe ukuthi behloniphe amalungelo oluntu njalo labo abetheswa umlando wokwephula abafana lomongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe kuZANU PF. Uhulumende weMelika uyabethesa izitshe zenotho. Eze engene embusweni kuqala uTrump waqhubeka ngezijeziso kuziphatha abandla zeZimbabwe kodwa wasusa ilizwe lakhe kunhlelo ezijiyeneyo ezihlanganisa amazwe omhlaba esithi ukhathalela iMelika kuqala. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziyo zombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Embona eza kuqakathekisa kakhulu ngoba ungamkhangela uTrump uyazonda abantu abakwezinye indawo. UTrump ngumuntu oqakathekisa into zeMelika. So into ze-immigration uzazenza zibe mqoka kakhulu ngoba uthi yibo abantu abaphambanisa inhlalakahle kumnotho lekwandeni kwamacala. So mbona ngazathi uma ungakhonsela nge-team yakhe lana yesithi yakha iwolu yokuvalela yokwehlukanisa iMelika leMexico. So mbona ngazathi uzawuqakathekisa khona.
ELeMelika siyazi ukuthi liyazihlupha kakhulu ngokuthi amanye amazwe abusa njani lokuthi ayawahlonipha yini amalungelo. Yikho abantu abafana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe betheswa izijeziso zenotho ngoba iMelika isithi babusa kubi. UTrump sizabona eqhubeka ngonyawo olufanayo yini ezihlupha ngendaba zamalungelo kwamanye amazwe.
Ngento zamalungelo yebo ye bayakukhuluma kodwa angisanaqiniso lokuthi baza kuqakathekisa njengembuso leyi edlulileyo othi waqakathekisa amalungelo oluntu across the world. Amazwe angala democracy beyakhangela bezama ukuthi beyiphakamise. Mbona ngazathi kathesi bazaqakathekisa ukuthi beyakhe ubudlelwano ikakhulu ngalokho abakuzuzayo hathi ngokuthi amalungelo oluntu nedemocracy iqakathekiswa njani.
Njengoba ibandla likaTrump selilawula amadale womabili ePhalamende esingathi iSenate leHouse of Representatives, singabona yini ethola konke akufunayo uTrump kumbe ngezinye indlela ibandla eliphikisayo elamademokrasi lizathola indlela zokuvimba?
Yebo ye, isikontrola ilowa le-upper house. Kodwa ungakhangela umbuso we-America kawufanani loweZANU. OweZANU yilwana ukuthi uma sithethe amandla kuze senze imithetho ezahlukumeza abantu, senze imithetho ezancindezela i-opposition. But emazweni abantu aba-civilized baqakathekisa ama-rights abanye abantu, ama-political rights, ama-human rights. Thina yithi ukuthi uma kungathiwa sebethole i-2/3 majority bacabanga ukutshintsha isisekelo be-entrentsha ubudlova. So mbona ngazathi yebo ye bazatshintsha this and that kodwa basoze bekutshintshe bele njongo yokuhlukumeza omunye umuntu kabafanani lathi.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo hlaziya zombusazwe njalo ekunhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Ubexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sokuza imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ngingimele kuStudio 7 lati sile nkinga lapha endaweni yekhezi. Kukhona ubandlululo government alwenzayo abantu abaseplantry side bayahola yonke into lendlala abayizwa kangakho ngoba ugovernment uyabancedisa kodwa ngaphe esayidini lekhezi abantu abaholi kutsho labadala laba kumele behole ipentsheni abayiholi eplantry side kuyahola. Bathi besicela ukubana ugovernment asilungisele indlala ngekabani lobandla ancedise abantu bakhe hhayi ukuthi khona kube kukhetha.
Salibonani, salibonani balandeli beStudio 7 labasakazi lingabe linjalo. Mina igama ngiLook Out Ngwenya, ngicela ukufuniswa ubaba ongizalayo igama lakhe kungu-Edward Sadumba obesebenza eNational Railways of Zimbabwe. Angazi ukuthi waqala ngawuphi umnyaka usebenza kodwa ukwekela umsebenzi uyekele ngo-1999. igama lika mama uThembelihle Ngwenya. Ubaba lo mama bahlangana eSwamills lapho ubaba wayesebenzela khona lalapho mama wayehlala khona. Ongabe elolwazi ngicela angithinte kulezi nombolo ezithi +267 77 66 2980 +267 77 66 2980 kumbe ku +267 78 47 5794 +267 78 74 47 5794 Bengicela usizo ngalolo daba.
Ngingenela abalandeli bonke abakuStudio 7 lalaba abasiphathele iindaba ezimnandi kuStudio 7 ngicela ukubingelela izihlobo nabangane. Ngingenela uElinet Sfanda, lo Richard Chuma, lo Sylvia Moyo, lo Phosi Wengwenya. Ngithi abaphile nabanye izihlobo engingazibambanga ngamagama ngithi angilawo amaningi. Ngajabula nxa ke i-audio yami le ingafika kulabo bantu engibabingeleleyo. Lo Sipho Ngwenya ngiyambingelela. Labalandeli bonke bakamthwakazi ngiyababingelela. Obingelelayo ngu.
Sibonge abalaleli besipha imbono yabo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe, siyabonga kakhulu. Siliqhuba lapha uhlelo lethu oluvalelisayo. Ngutabo Kancane.